chokadi chirikutangisisa reserving yakauya nepriority list yekuprioritiza kuti makambani anenge achipiwa foreign currency zvakakonzerwa nenyaya yekuti foreign currency yange isiri kupinda munyika yakakwana saka vane priority list yavainayo but zvaakuafektawo vamwe vanenge vari nezvemabhizimusi asi vanenge vasiri papriority list iyoyo saka ndo dambudziko ringoripo rekuti munongoronge muri kuitawo zvinhu zvakanaka mumabhizinesi enyu but musiri papriority list zvinoita kuti motadza kuwana access to foreign currency isiyani kana muchida kutenga vazhinji vemabhizinesi dzedu vanenge vachitenga mainputs avo kunze kwenyika saka zvinodzoka zvovakanganisa zvovafektawo zvakaita productivity mumakambani nemueconomy
zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kuitira kuti pasava nevamwe vanochemawo mumaindastiri
I think chekutangisisa panoda nyaya yetransparent market based system in terms of allocation ye foreign currency as opposed to a top down and tight fisted regulatory approach iri kuita kuti reserve bank ive probably the center of allocation ye foreign currency I think mabhengo anofanira kuwawo more involved more in terms of allocation ye foreign currency saka I think a market based approach is better than a regulated approach framework through the reserve bank
tinozwa kuti ive reserve bank vanonyanyotarisa makambani anogadzira zvigadzirwa zvinotengeswa kunze pamberi pemamwe makambani aya zviri kuzviitawo here kuti nyika iwane mari yekunze
hongu makatarisa maexports edu aakwirira mushana asiwo maimports edu ari kuramba achikwira zvakanyanyisisa saka hazvikuunza pundutso kunyika nekuti trade deficit kana current account deficit iri kungoramba yakakurisisa kana current account deficit yakaita negative zvinoreva kuti mari yakawanda iri kutobuda munyika pane mari inenge ichipinda munyika saka hati ndo zviripo pane ino nguva kuti maimports edu akakwira zvakanyanyisisa hongu maexports akwirawo but deficit iri kuramba iripo zvoreva kuti mari yakawanda foreign currency iri kutobuda muzimbabwe as opposed kunge tiine a net positive foreign exchange balance saka ndo dambudziko ringoripo iroro
tinozwa kuti iyo mari yekunze iyi mumigwagwa kana kuti pamikoto iri kunzi iri kuwanikwa asi nyika ichinzi iri kushayiwa mari chii chinenge chiitika Dr. Shamba
paro makati ifunction number one yelack of confidence muekonomy yetaura vakawanda vasina kudhila neformal banking system uyewo zvakare pane maincentive ekuti vanhu vange vachishandisa paral market maeconomic incentive akakura ekuti vanhu vange vachishandisa paral market